Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava terere, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wesvondo kubvumbi 23, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavanenge vachida kuti dzibude. Hazvisizvo zvazvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavanenge vasarudza ndiye anotsigirwa nevanhu. Not necessarily my God.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rino urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harione chiri muhwaro hwedzidzo utsva kana kuti new curriculum chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchikamu chedu chechitendero, nasi chakupai hurukure yatakaita na Pastor Trevor Chimani, lekerekeye The Redeemed Christian Church of God, Zimbabwe.
The Redeemed Christian Church of God, lekereke yakatangwa mugorera 1962 kuNigeria, nevano ndivo Reverend Ngayone kunyange zvavo kunyange vakashaya. MuZimbabwe pari zvino tine masangano ari muguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia varamba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kana vakada kutora chigaro chemumiriri weHarare South. Izvo zvinotevera mashoko akabuda mubepanhau reNewsday ekuti mutungamiri wechikwata chevakarwa hondo ichi vaChristopher Mutsvangwa vakati nhengo dzavo dzinogona kubatsira amai Mugabe kutora chigaro ichi icho china vaShadrack Mashayamombe veZANU PF. Asi vaMahia vanoti kusvika chikwata chinonzi chiri kutsigira amai Mugabe cheG40 chaparadzwa muZANU PF havaoni vachishanda navo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavanenge vachida kuti dzibude. Hazvisizvo zvazvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavanenge vasarudza ndiye anotsigirwa nevanhu. Not necessarily my God. Zvimwe zvinogona kutadza kutaurika ndezvekuti isusu tiri kuda kurega vachikangana ikoko nokukakazhana. Isu takatarisa tione kuti ari kuriga mumwe ndeupi, zvinotiitira nyore kuzopedzisa.
Ko imiwo vakarwa hondo yerusununguko, hapanawo here dzimwe nhengo dzenyu dzinodawo kupinda muzvigaro izvozvo pane kuti mumirire kuzotsigira vamwe vanenge vasarudzwa?
Yanga iri nyaya yedu yekuti isusu handisu tinofanira kutanga kutsvaga zvinzvimbo asi ruzhinji rwevanhu. Tanga tisinganyanyi kuda isusu pachedu, asi tanga tichida kunyanya kunzwa vanhu kazhinji kuti ruzhinji rwevanhu rwati chii nokuti gwara redu rine chekuita neruzhinji rwevanhu. Asi inini ndinoziva kuti nyaya yekuti vari kuda constitution iyoyo haisi yakataurwa zvekuti ndozvazvatove, asi kufungidzira kwevanhu kwavanoda ikoko.
Saka chakabuda chiri chokwadi kuti mai Mugabe vari kuda constituency iyoyo, imiwo sesangano revakarwa hondo makazvipira here kushanda navo muchivatsvagira rutsigiro?
Kwete kuvatsvagira, kuini ndobvetsvagira mumwe rutsigiro, indichofanira kutendawo rumwe rutsigiro rwokuti ndiwatsvagawo rutsigiro ndirwuwani. Hatisi vekutsvagira vanhu rutsigiro isusu, vanhu vanozvitsvagira rutsigiro ivo pachavo nezvavanoita.
asi mimi munovatsigira here kana kuindoza?
No, isusu pachedu as long as G40 iri menyu zverudzi irworwo hatitsigiri zvinhu zvinenge zvisina gwararo ruzhinji rwevanhu, nekuti kubva pakatanga kupinda Jonathan Moyo mupolitics vachiita G40 yavo, hapana kuzowanikwa zororo pana ani nani anoita nyaya dzezvematongerwo enyika. Chatoda kutanga kuona ndechekuti G40 hapachina, then toziva kuti vanhu vasununguka kuita zvinhu zvavanoda. Kana G40 iri mhenyu, nesuwo hatirari.
Tiri kuona zvino muzano PF muri kukanga zhana pamusoro penyaya yavakasukuwere, vamwe vari kuti ngavadzingwe mubato, vamwe vari kuti ngavabviswe pachigaro chekuve tete wemusangano kana political komiza. Imiwo sesangano revakarwa hondo muri kuona sei zvakaitika izvi?
Handiti inini munozviziva uyaone rekodi vanhu, kutoti zvaakuitika izvika zvinoratidza the effectiveness yekambeni yedu yekujekesa kwedu kwatachiita nyaya dzezvematongerwo enyika, kuti kasukuwera haakwani kuva tete vemusangano kana kuti political komisa, haana macredentials acho, haafaniri. Saka vanhu ngavarege kuita sevari kushamiswa, nokuti ndisakavaratidza kuti haakwanisi. Saka hatikwanisi kuti kana vaakuti havakwanisi isito taanokwanisa. Aiwa, kasukurere akanonoka kuenda haifanira kunge anga aripo kubvira pekutanga, nokuti kasukurere ndiye akanga aripo kubva pakutanga penyaya yaimbonzi gamatox iya. Saka tinozviziva zvese izvozvo, uye tinozviziva zvanga zviri matiri kuti anga agara ari iye ndiye ari kuda kuti anga achitonga nyika. Saka zvitaura izvo kuti vari kubatsirana naJonathan kuita izvozvo.
Asi remangwana remusangano wezano PF munoona rakamira papi tichiona kukanga zhana ikoko?
Kana kukanga zhana kuri kuitika ikoko kukabvisa maG40 ese, zvingabatsira bata iroro, bati zvikasabvisa kuparara.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo utsva kana kuti new curriculum yava kushandiswa muzvikoro chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vanoti hurumende yakaita zano ndoga pakuumba hwaro uhu isina kubvunzawo kana kunzwawo pfungwa dzemamwe mapoka kuti aisewo pfungwa dzavo imomo. Nemuvhuro pamabiko ekusvitsa makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere akaitirwa vana vechidiki, vaMugabe vanonzi vakati vanotsigira hwaro hwedzidzo uhu uhwo hwave kutoshandiswa muzvikoro kunyange hazvo paine kunyunyuta kubva kumapoka akawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Mashoko omukuru akura kuti anongonzwa kuti nyuka reklamu, vazhinji vacho havazi kuti chiri kuitika chii, nokuti handioni new curriculum ichikwanisa kuti itsigirike mukuru wenyika. Kuda vangatsigira zvimwe but kuti tiitsigire yese panotinesewo, plus even isiso hatisi against curriculum but ri against approach iri kutorwa, kuti panofanira kunge paita maconsultation amastakeholders particularly maimplementers, maticha, maindustry nevakuru vakuru vezvedzidzo vanoziva kuti dzidzo inofamba sei, kwete kungoti munhu wese wongoti curriculum yakanaka. Asi kana vaMugabe vachitsigira havo, tingazoona sokuti ndosaka curriculum ichistressa vana physical education nana mass display because kufonyora pfungwa dzavana vezvikoro.
Tinozwawo kuti hurumende yave neurongwa hwekuti papinzwe basa varayiridzi vatsva vangadarika zviuru zvitatu kuti vange vachi fambira pamwe nenyu curriculum. Imi munotiwo
zvinozviziva kuti ndizvo tine mavakansi more than 20,000 minute tondwa kuti inoda kuti itize 7,000 but chatinokahana nacho ndechekuti pande varipo even maticha zviri kunetsa kuti tine varayiridzi vangani. Mamwe mazuva anonzi minute tichitine 120, mumwe musi unonzi achiti tine 130, mumwe muchichiti 135. Munotori nemaghost teachers anotori imwemo. Kaisiri kutoti 7,000 yavada kuemploya ichoma, asi ngatitangei tabvisa maghost teachers. Tabvisa maghost teachers toemploya varayiridzi vakadzidzira basa chairo chairo, kwete kuti tive namarithi militias muzvikoro.
Ko nyaya iyo yangotekeshera iva zvou yekuti vanhu vanenge vaakukwanisa kubhadhara zvikoro vachishandisa zvipfuwo, imiwo sesangano munoti?
Ah, iko ndokupenga maskati dzaiko nekurota maskati tandoda kuti taure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yemotereshera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chayo chayo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vanotaura zvakadaro tinoanza kuti divergence.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi rakawirirana navanamuzvina bhizimusi nevezvitoro kuti vaise mari dzavanenge vawana pazuva kumabhanga mukati memaawa makumi maviri nemana kana kuti zuva rimwe chete. Zvinonzi nebhanga guru iri vakavirirana nevezvitoro ava kuti vangopewo zvakare madhora makumi maviri chete kumunhu anenge atenga zvinhu achida kuzodzoserwa mari kana cashback. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti iri danho rakanaka chose sezvo richiita kuti vaya vanochengetera mari mumagaba mudzimba dzavo vaise mari muupfumi hwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvakanaka zvikuru sei kune vaya vanoita zvekuita hodzin yeke zvinoita kuti mari inge ichikwanisa kutenderera muekonomi kuri kuti vakakwanisa kuteedza zvakanaka ichinhu chakanaka ichocho kuti mari inge ichikwanisa kutenderera asi chavanofanira kunge vachiita zvereserve bank kudzidzisawo vanhu nezvekukwanisa kushanda zvakanaka sezvinhu zvakaita samakadzi uye nekutiwo zvinhu zvakaitawo samavhisa nekutorwa kwemari kaviri kaviri makadzi zvinge zvichiterera saka mabhenki anofanira kunge achikwanisawo kuti masystems avo anga achiimprova kuitira kuti vanhu vange vane vimbo nekushandisawo zvinhu zvakaitwa samakadzi vasada kuti vange vane kesi.
Asi iyo Reserve Bank ine nzira here dzainokwanisa kuzoona kuti vanhu vari kuteera mutemo uyu?
Inazvo nekuti vanhu ava vazhinji vatona zvikuru sei vane mazisa inokwanisa kuteerera kumaakaunti avo kuona kuti vari kukwinza mari dzakaita sei muakaunti pangava pazuva pangava pazuva saka vanazvo nzira dzekuti kana vakada kudzishandisa vanokwanisa kutoteerera kutoona kuti here pane tevedzo kwemutemo kwei.
Haisiyo mimwe mitemo here inonzi inotyisidzira vamwe kupinda munyika vachitanga mabhizimusi inenge yafanana naiyoyi vakuchera?
Handione uri mutemo unotyisidzira vamabhizimusi. Mutemo chaiwo chaiwo uri kunetsa ndevekuti kuvhurwa kwebhizimusi rachona ndo kunenge kuri kutonetsa kuti uzoredzisa kambani yako izotanga kushanda. Izvi zvekutombiswa kwemari kuisa mari mubhanganonetikanetsa munhu angada kuuya kuzoita interest munyika munomu kana kuri kuti mari dzavo dziri kufambiswa kushanda.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Makomborero haruzivishe vanova munyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero.
Tinotenda kuvawo pachirongwa chenjena.
Mukoma Makomborero, tirikunzwa kuti sesangano revadzidzi makanyora imi tsamba kugurukota rinoona nezvidzidzo yepamusoro uye kudare reparamende muchitaura nezvenyaya yedzidzo kuti vana vangakwanise sei kuti vange vachidzidza zviri nyore. Mungajekese kuti zvii chaizvo zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Takatindira kumakoreji kuchitaura nemastudent saka takabatauya nezvinhu zvavaiti aiwa fees tinoda kuti zvitange vadzidzisiwe pane zvimwe zvatirikubhadharisiwa zvisina zvazviri ku zvisina basa kana kuti mari yachona zvainoshandisiwa havasi kuona tsarukano yazvo zvakaita sechekutanga zvinhu zvakaita seattachment fees ndaa zvekuti vana vechikoro vanoita rimwe gore kana vaviri avanoenda kumakambani kuti vanoshanda vanodzidza zvemaoko mapractical lessons so nguva iyoyo vanenge vasiri pachikoro kwa kure roska ama kure mawe asi wano nzo pata refis saka fana nizimuni alikuwa tina malikita kashasa mafacilities yese pashiko saka pisa yata sehi wakati tukuti ino fangwa kuti tikisi kana kuti isatu pata roze tuze sezo itina shaini ngechishanda kwa kure rese wana yu chikora anga siti pashikora kwa kure rese
ine ngeiri mario ya mno badarisko
shwe ndra nishikoro kuyunu nzeto mbago ine ngeiri $800 asimeta saka pagore shwe kati $1,600
zizi moza amuri kukununa nazo
shumoza tu kukununa nazo zinu saka ima umanguma lefi awano chata kata se medical aid ya kuti inenda garantine medical aid plan ya kumba kwedo afu nonzi njino mani kizo hindi padari ingi pano pachikoro ene ma medical aid ashina tu padara ati pana patumbo mashandisa niso saka ratine mamu edu uye pane mamu futi ma mafai na kata sana manage registration ni kutu ndashia wa mare mtu kakiri kuregister pando sababu tindazwa na mare jino nga mtu padari $50 ye fine yu nanuka wa register asini jakaita nanuka wa register engari nye yu ndashia wa mare kukita anga ni shatira shatira kutimanda au shatira nyorira wa kuministri no parliament inyaya kutipana kwa wangu pana ma economy climate sensitive payment plan ekuti ganzu fanga patra $800 fees andi sangu kupanjisingira ndi patare yese pa muswa tinofura vanofanga kuisawo i zvidano zvekuti pamwe isazvisime saine ngeti 4 ndofanga kubatara pamwe $200 pamwe $200 pamwe ti teni nyaya takakumbira ngari yekuti paitwe consultation ema stakeholders ese paya panokarwa ma committee kukwidza fees kuti vanofanga kukonza kuti pane nguva mastudent nevabereki kuti pano kwidza fees iwe nokwidzwa zvine zvikonzero pane kuti anongomuka ingoti every semester mutemo wekuti akwidze fees kune vana vazhinji kwazvo vane njero ane pfungwa dzakaronza asi vari kutadza kuatenda chikoro ona kuti mafees ari kudhura endi asi constitution section 75 inoti mwana wese anofanirwa kuwana access to education asi kuda kumafees ari kudhurawa vana vazhinji I kupa 2011, 42,000 mastudents wakafeto utakwao aita through kudifea, through dropping out of school, through to tisimba utinua mnaupadara fees ya mkundu kizapana hapa. Trikuti I kumekari kupa changwa na independent uungwa hito ni mapu ni kwa hivyo nga free education wazizi zaya wana oma grant I even ma ministers, government ministers chino ma vice chancellors, ma principals, ni ma lecturer hili ni wangu wari kuma kampani wasiri mgovernment wari kuma private sector wakatumbo benefita wu from kuzita mahara mno mnika yes mbapu wachuwana wama grant chata kwa wana ishi inya kuti urumende ya nisusa kuti wala zizi awana shawana shawana ma means of production awana kukuwa na mahari
saka guru kota reze zizo wa moyo ne paramende pane hata apindura ere patamba za maka wapa
iko zunua pane hata apindura ne kutitaka indi sa day before isorori istair saka kuda pamwe vachiri kuona magwaro acho asi isusu tichange tichiitawo makampeini ekuti kana vasati vazviona isusu tichange tichiratidzirawo nguva nenguva mumakoreji nemayunivhesiti ese takatogadzirira kuti titodhimanda zvinhu izvi tiwane dzidzo pasei kumwana wechikoro anonzi iwo audzidzire kuti kumba kwenyu unotambura aa
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu. Manga vakateerera kubva kumunyori mukuru wesangano rezinasu vamakomborero haruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonika nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Iyo zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naPastor Trevor Chimani vekereke ye The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu.
Makadiwa terere, isarangu ndino itika Pastor Trevor Chimani, inashanda andre kuredeem the Christian Church of God, inawa cheche irimu nekashini cheche patirino, asindichibata ndire mu Zimbabwe, Harare, Within the Christian Church of God, ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonzi ivo Reverend Ndayone kunyange zvavo kunyange vakashaya. MuZimbabwe pari zvino tino masangano ari muguta reHarare kunyange mukufamba kwenguva ichazenge ichikuta kunyange masangano ayo munzvimbo dzose akatekeshera muZimbabwe.
Pastor Chimani, vazhinji vanotarisa kumakereke munguva dzekuoma kwezvinhu, tichitarisawo kuti muZimbabwe zvinhu zvakaoma pari zvino. Zvii zviri kuitwawo nekereke yenyu kubatsiraivo vari kutambura iva?
Kereke iri kupfuurira mberi kunyange ichimira panzvimbo yayo yekuva simba kuruzhinji, kunyange rwenyika simba, kunyange mutariro simba, kunyange mukupfuurira mberi takamirira pane zvakanaka zvakavimbiswa naMwari kuti zvinge zvichiitika. Tinoshanda kunyange nemasangano akasiyana zvikuru sei munharaunda dzatinoshanda tichishumira kunyange tiri madziri. Pari zvino tine nzvimbo inochengetwa kunge vana vanoshaya yatinobatsira pano neapo, zvingava zvekupfeka kunge nezvekudya zvatinenge taona kubva muruzhinji rwevanhu vatinoshanda navo. Tinounganidza zvatinounganidza, mushure mekudaro toenda tinenge tonoko izvo zvakare nevakwegura kunenge zvikuru sei vanenge vachibva kumutereke kunge vatinobatsira kunge nezvekudya kunenge nezvekupfeka vatinenge takwanisa kuunganidza panguva kunenge chero ipi zvayo.
Totarisawo kuti tiri kubva muzororo reEaster, zvii zvamakabatawo munguva iyoyo?
Panguva yeEaster panguva kunenge yakanaka yekuti vanhu vaangarire kuti kune kunodziwa kunenge nekunoendwa. Easter inguva yekucherechedza basa rakaitwa kunge naJesu kusunungura vanhu kubva paupenyu hwakatsarirwa kunenge kuparara vachiomba kunge kuupenyu kunyange hune upenyu kunenge nokusingaperi. Saka ichangova nguva yekuti vanhu ngavarangarire, vanhu ngavazive kunge kwavanobva, kutiwo zvakare zvive kunyange mira rekuona kuti vasvika here kana kuti vava here panzvimbo yavanofanirwa kuva iri nekuda kwechikonzero chebasa rakaitirwa neshedi Jesu Kristu.
Nhasi mhari dzeipi yamungapawo kuvana veZimbabwe kana vose vakateerera pane ino nguva?
Ndingangaida kusiya kunenge mashoko kunge kurudziro zvikuru sei panguva yakadai ruzhinji kana kufanda veZimbabwe vakasiyasana nezvinhu zvizhinji zvakatikomberedza. Izvi rangatira kusiya ishoko rinobva kubhuku ravaHebheru chapter 11 verse 1 ndikada kuverenga nekukasika vhesi iyoyo regeni yechirungu inotaura ichichi: now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends expect what cannot be experienced by physical sense. Tinobva bhaibheri reAmplified Version. Nyaya yandakada kutaura nayo inyaya yekutenda kunyange muna Mwari. Ndinoziva kuti vazhinji vanova nezvinhu zvavanotenda kunyange mazviro zvikuru sei mukutsvaka punyuso, mukutsvaka tariro, mukutsvaka simba kutaura zvimwe zvinhu zvose zvingadai zvichidiwa mukati meupenyu. Asi zvakakosha kuti vanhu titende kunenge muna Mwari, nekuti muna Mwari ndomunobva kunyange an assurance yekuti tariro yakanaka, ramangwana rakanaka, upenyu hwatinofuwira ndokwaungakufanisa kunenge kubva. Zvimwe zvinhu zvingatendwa hazvo, vamwe vanhu vangatendwa hazvo, asi pedzezvo vanozotsvaka kunyange zvitsigiro, vanozotsvaka kunge simba. Asi kana ari Mwari anomira kunyange ari mbune, kunyange zvakare unomira namashoko ake kuchimakadzisa kunyange nguva dzose. Ndatirangarire zvakare kuti nguva zvinhu nezvimwe zvose zvatingavimba nazvo zvinonotsvakawo kunyange simba kubva kune dzimwe nzvimbo. Asi kana ari Mwari, ndiMwari unozviitira mabasa ake kunyange akamira ari oga. Sezvataurwa neshoko raMwari kutitenda kuona zvisipo kunyange sezviripo, zvoreva izvo kuti vanhu ramangwana ratiri kuda kuti ringe riripo ngatirionei kunenge riripo kunenge mukutenda Mwari. Mukupedzezvo unokwanisa kunenge dzirizadzikisa kunyange richivapo.
Vanenge vachida kuuya kukereke yeRedeemed Christian Church of God Zimbabwe vanokuwana ipapi, Pastor Chimani?
muharare kune nzvimbo yedu yatinayo yatinonamatira mafezi ose atinoita pakona kakaguye naspit kanamba 93 kona kaguye naspit muguta reharare tinotanga mafezi edu ipapo nenguva dza 8 museso ndooga woga tichipedza kunyange nenguva dza half-past 11 mangwanana kare yeno
Tinotenda zvikuru Pastor Trevor Chimani vekereke The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe vari parunare ne Studio 7 vari muHarare.
Pamba mabuzin, masabati kaniwa vigi isu tapsin. Tukuzo zuwaro tutiri momu jeni, chitamba maumbu, saendi na bibi. Aiwa harifu here anodao, yemize. Urifu here unodao, ayana. Harifu here anodao, yemize.
Kachangoburwa kachinzi kadeya deya kubva kuna Dr. Tawanda Benson chikomana chakambotipa kamwe kakanetsa kanonzi uncongarable kadeya deya sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko Zimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe Sangano revarairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni chirimo waro wedzidzo hutsva kana kuti new curriculum chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Manzwawo muchikamu chedu chechitendero hurukuru yatakaita naPastor Trevor Chimani vekereke yeThe Redeemed Christian Church of God. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri nichitimurira zvakanaka vateereri tokusiyamina ntungamiri nkomo.